Sagira, 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 Sagira,
Vashaura nevatsigiri vavo paGlenora Community Hall muHarare neZuro Manheru vachamisa vakati vachagara vachiita misangano neveruzhinji munzvimbo dzavanogara. Vakavimbisa vanhu vakanga vari pamusangano uyu kuti mabasa vachaita ekusarudza kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino. Vachamisa vakati makambani ose akavharwa achavhurwa kana vangopinda muutongi kuti veruzhinji vasina mabasa vawane chouviri. Vaiti sebato vane shamwari dzakawanda kunze kwenyika dziri kuda kuzosima mari munyika.
Nyaya yatiri kuita muna 2018 muno ndeyekuunza Zimbabwe itsva. Zimbabwe tsaru takaiona tikainzwisisa ikatinzwisisa. Bati yatakuenda ndoda kuudzai isu makii ekuvhura indastri tinawo. Tiri mubishi vana Macron ndozero reduka. Kungofona kuti Macron mwana wamai. Ngatibate nyika taipambembere. Nyika mamabisa. Chekula. Zinogadi mudharangwe nafona kuna Macron. Akanzi une Wi-Fi here kumbaro mwana pari kunzwa mukati.
Vachamisa vakatiwo dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rinopera chete kana pave nevatungamiriri vakavimbika. Vachamisa vakati mari yemhando yemabond notes ichasendekwa parutivi.
We don't have a cash crisis in this country. We have a leadership crisis. We have a trust crisis. We have a confidence crisis. Wanzi anwane confidence yekuti mari yedu hatisi kuchengetesa mazai kumhungu. Wanzi anwaziva kuti mari yedu hakusi kuchengetesa kati nyaya yembeva dzedu dzatinadzo. Mari inotanga kupinda mumabhengi. Asi tinofanira kutanga tagadzirisa nyaya iyoyo kuitira kuti vanhu vagare vachienda kumabhengi, nokuti dura renyika rikagara rinenge rine makonzo hakuna anotenda nzungu imomo. Saka vanhu vanoti nzungu ngadzigare mupiro, nzungu ngadzigare mumba, nokuti mudura maita gonzo. Saka itiri kuti dambudziko redu ratinaro munyika tapinda kungogadzirisa nyaya yeconfidence. Chokutanga kumeka sure the reserve bank is a reserve bank. Chechipiri kumeka sure todzokera kubasket of currency. Totaura kuti bhondi ngarimire.
Kunyange hazvo vamwe vachiti zviri kuvimbiswa navachamisa ndezvemugodzi Matsuro, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reDiaspora Vote Campaign muzvare Johana Mamombe vanoti chinodiwa utungamiriri hunenge huchiziva zvauri kuita, kwete kungotaura chete.
Hongu, vachamisa akasike kutanga. Vachamisa vakanga vari minister weICT ende vakadilipa. Handi so ndozvinhu zvatinofanira kuziva kuti hachisi chinhu chekutanga munhu angonyuka kungoti aiwa chamisa ndiani. Chamisa munhu akambopinda mugovernment ende munhu akakwanisa kutsinhira ende nekusvitsa zvinhu zvaakanga akapromisa. So ndozvatiri kutaura iti even now zvinhu zvaari kutaura sizvinhu zvisinga achivhike, because kune dzimwe nyika tiri kuzvona zvinhu zviri kuitika. Handiti so tiri kuonawo kuti even muno Zimbabwe hapana chinokonewa kunze kwekuti kana tine leadership inogona, leadership inoita zvinhu pajekerera, hapana chinotadzika, because Zimbabwe inyika ine upfumi, but nyika iyo inongoda utungamiri wekuti uite sei hunge uchidriva zvinhu kuti zviende mberi. So handifunge kuti vachamisa vari kutaura zvinhu zvisakamboonekwa kana zvisati zvakamboitika. Vachamisa vanokwanisa kuita mapromises ese avari kutaura nezvavo mumacommunities.
Vachamisa vakati havasi kuzopinda musarudzo pasina kuvandudzwa mitemo inobata sarudzo, uye vasingazivi kuti mapepa ekuvhotesa achange achidhindwa kupi uye nani.
Toda kuziva kuti anopurinda mabhaloti ndiani, uye ari kuchengetwa kupi, uye indi inoshandiswa ndeipi, uye achange achidhiploya vanhu kuti vanovhotera kupi nokuvhotera kupi ndiani. Toda kunge tiripo pazvinorongwa. Hakuna anogerwa asi kukanya urangana. Zita baba zita kukula zendoko takata takapeta ene tirukuti hakuna takasunga wani sunga jaji. Tirukuti wese wari kuuya nevari muno kuti izvi kana zvichati zvavapo hakuitwe sarudzo. Hatisi kuti hatipinde musarudzo, nokuti hazvigoni kuti munhu agone kuvaka mhuri ari umwe chete. Panotoitwa mhuri panoda vaviri. Konde makundano isu nezanu pf tova nemhuri nyika yozara mhuri.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena, kunyange hazvo MDC ichiti nguva iri kupera pasina chachaitwa kugadzirisa zvinodiwa kuti sarudzo dzakachena dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.